Nyaya dzavapomeraidzi inyaya dzakaoma kauti dzatingati pachirungu dziri serious. Nekuti nyaya yavo vakabatwa nemhosva vanokwanisa kuonekwa vachigara mujere kwenguva yakareba chaizvo. Ende tinoona kuti vaTrump vagara vane dzimwe mhosva dzavo dzavari kupomerwa dziri kupinda zvekare mumatare. Ende iyi yavari kupomera iyi yokuda kukanganisa tingati maelections kana maelection result kana kupisa hurumende yanga yaganzwa nevanhu veAmerica ingava iriyo nyaya yakasimba kupfuura dzimwe dzese dzavari kupomerwa.
Tinoona ivo vaTrump vari kuramba vachiti zviri kuitika izvi kuedza kusvibisa zita ravo kuitira kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichauya muno muAmerica. Munoona sei zvavari kutaura izvi?
Vane right yatingati right yavo yokutaura izvozvo kana vachiona sekunge vari kunzi pachirungu vari kupesecutwa because of kunzi vasapinde musarudzo dziri kuya gore rinouya. But tinoona kuti izvo zvavari kupomerwa zvekare zvinhu zvatingati zviri in the public eye. Tinoziva kuti pavakadyiwa anava Biden makore apfuura vanhu vakamukira yatingati Congress kana tingati hurumende paida kufinalize maresults aya. And pane vanhu vakawanda zvekare vakasungwa nenyaya iyi vachipomerwa kuti vaidawo zvekare kuda kuvhiringidza hurumende kana kuti Capital kukaonekwa kuchiti yatingati mhirishonga. Saka zvinhu zvokuti izvi vangava vachitaurawo kuti kuda vada kukanganiswa kuda kupinda musarudzo, but zvinhu zvakakonzereswa nemashoko angava taura kauti kuda vanhu vakatorawo mashoko angava taura vakaita zvakazoitika. Izvi zvinova zviri izvo zvakuisa kuti ivo vachipuwawo mukana wokupinda mumatare dzemusha kuti vave vachitaura nyaya iyi.
Tinoona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo musi wa23 mwedzi uno. Pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zvakawanda zvatinoona zvingadzidzwe neZimbabwe uyezve nedzimwe nyikawo zvekare dziri kudevelopa, because apa tiri kuona kuti hurumende yeAmerica haisi kunyanya kuda kutageta ayo yatingati maindividuals, but iri kuprotekta yatingati mainstitutions. Panyaya yaDonald Trump tinoona kuti inyaya yatingati isina kana kuti bato raii kuti yakarevekera, but inyaya yekuda kuprotekta yatingati the fundamental freedoms kana kuti kodzero dzevanhu muAmerica. Because makada kutarisa yatingati masamanisi kana kuti indictment, imwe charge iripo paindictment, inyaya iri kutaurwa yokuti vaTrump vapomerwa nyaya yekuda kuyati pachirungu disenfranchise kana kuda kutorera masimba kuvanhu veAmerica ekuvhota. Saka tinoona kuti iyi nyaya inokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti nyaya yekuvhota iyi nyaya yakakosha, and nyaya yekuprotekta zvekare mainstitutions anova ariwo ari kugadzirira kana kuti anova achikonzeresa kuti paite maelections, iyi nyaya inokwanisa kuti mainstitutions zvekare ekuZimbabwe ave akasimba. Iko zvino tine ZEC iriko kuZimbabwe iri kupomerwawo nyaya dzakawanda wanda. Izvunhu zvinokwanisa kuve zvichigadzisira kana iyo ZEC zvakare ikapuwa masimba ayo ari independent yakarega vachiita basa rayo zvisina kupindirwa kwemapoliticians.